imwe nyanzvi munyadze zvirwere zvefungwa munyika vari zvemukuru wechipatara cheInguchene Mental Hospital Dr Nemache Mawere vanoti mamwe madzimai ane chirwere ichi anoguma ava mumajere mushure mekurasa vana kana kuti bed dumping.
Asi nyaya hombe ndoyatinofanira kunyangofunganizayo inonzi infanticide. Vana vanogona amai anogona kupedzisira vauraya mwana wavo. Sometimes kuna mai vachinge vaita zvinhu zvakadaro mutemo unonga wakuvatora semunhu apara mhosva, asi anenge asina kupara mhosva nekuda kwake, anenge apara mhosva nekuda kwekuti ari kurwara nechirwere chedepression. Tozoona munhu achitongwa achipuhwa makore mujeri, ofuchi mutemo unonga usingafanira kudaro. Unofanira kutora munhu uyaya orapwa obetserwa. Asi ndotoona semaonero angu kuti ana mai vanenge vaisununguka vachinge vazoita crime mhosva yekuuraya vana vavo yaya vamwe vanotora vachidhamba vaita zvavanoita. Maonero angu ndoti vanhu vanoda kutobetserwa vanenge vane maproblems avanenge vanawo, asi maproblems aya achinge asina kugadziriswa vanopedzisira vazoita maaction avanozoita iwayo, mutemo wozouya wavatora wavasunga wakuvafarira. Asi takangamuwa kuti mungu wavanhu vanga nematambudziko anavaidi akagadziriswa vabetserwa.
Vatiwo pane zvakawanda zvinokonzera kuti madzimai anyanye kudzamisa pfungwa mushure mekusununguka.
Zvinogona kunge pane vanhu vatoti vari vulnerable kuti kana uchiwasununguka kwasingazorora zvakanaka kana kuti kuchengeta mwana, mwana anoda kuchengetwa. Ndosaka tichiti ana mai nevamwe vanhu vaiye vazobetsera vana vasikana kana vachinge vasununguka, nokuti basa rekuchengeta mwana iroro ndiro basa rakawanda rinogona kutoita kuti munhu afungisise. Mari inogona kunge isina chakwanisa kuiwana kana wange waita basa rekutengesa kumusika, wange waitsvaga mari ichiwana mari everyday. Kana wamboita zvekusununguka mwana mari irombodzokera musure, kana kuti murume wako ari kuramba wawana ane girlfriend atoenda kugirlfriend wabva mukusununguka, zvese zvinhu zvakadaro izvo zvinogona kukonzera kuti uite chirwere chechicha
nyanzvi dzinoti chirwere chepfungwa ichi chinowanzotanga papera mazuva maviri kana matatu mushure mekunge mudzimai asununguka. Mudzimai anotanga kusada kutaura nemhuri yake neshamwari dzake, kuchema, kungotsamwa tsamwa, kusada kudya, kupera simba, kunzwa kuneta, kuda kuzviuraya kana kuzvikuvadza. Dr Mawere vanotiwo kurwadziwawo kunoita madzimai pavanenge vachisununguka kunogonawo kuvhiringidzawo pfungwa dzavo.
Nyaya yekungofunduka nyaya yeleba yeleba inongotyisa. Kana usati wamboiona inongotyisa nokuti inorwadza, uye kana kumba usina kugadzirana zvakanaka unogona kusanga dambudziko iroro rechirwere chematerity blues. Saa chinongouya zvandataura izvozvo kuti about 3 days wabva musununguka wachangobva muchipatara paya wobva wangona wotanga kungonzwa kufungisisa kwakanyanya kusvika pakana pakutochema chaiko, kutoita misodzi chinenge chingouya yega, chinzwa musoro uchirwadza, uchitadza kurara, haukwanisi kuconcentrata, mwana akachema anenge achingokudisturba, uchingonzwa ngori lonely, iye unongonzwa
mukuru weWomen's Action Group amai Edna Masiwa vatsinhirawo vachiti vanosangana nenyaya dzakadai mubasa ravo rokurwira kodzero dzemadzimai.
Postnatal depression chinhu chatofanira kungwarira mushure mekunge munhukadzi asununguka. Postnatal depression dzimwe nguva inongokonzerwa nekufila lonely, munhu anenge adhirivha asina ari kumubatsira, then basa rekuchengeta mwana romukurira nekuti vanhu tinoresa zvakasiyana mushure mekusununguka.
Nyanzvi yezveutano hwepfungwa uye vari mukuru wesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr Ignatius Murambidzi vatsinhirawo vachiti vanhu vakawanda havanzwisise nezvenyaya dzemadzimai anoshungurudzika mushure mekunge vasununguka, izvo zvinozoita kuti varware havo muchinyararire.
Madzimai mazhinji kunyange nana baba vazhinji zvakare hatizvinzwisisi, uye kana kuti hatinyatsozviziva kutambudza mupfungwa kwakadaro kunogona kuva. Vanhu vanofunga vanoona sekuti kurwadziwa ikoko kana kusagadzikana mupfungwa kunenge kuchiitika zvisine mamwe matsanangurirwo azvinoitwa zvisinei nekunetekana mupfungwa. Saka dambudziko riripo, asi vanhu vanozopedzisira vachiiya vatinoti suffer in silence.
Dr Mawere vatiwo chirwere chepostnatal depression chinogona kubatawo varume. Muvarume chirwere ichi chinowanzoonekwa pakati pemwedzi mitatu nemitanhatu mushure mekuzvarwa kwemwana. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinetse.